ndinotanga ndichiti kana vari kuchema chema nenyaya iyi isusu kwatiri havasati vasvika. Ndinoyeuka muchiri kuzva kuti patakatanga kuita madraft regulations iwayo takambovapa kopi kuti vatarise vagotipawo zvavanofunga. Vakatipa zvavanofunga vazhinji vacho tikazonyora tichiendesa kuministry kuti achiitwa maregulations, havana kudzoka kwatiri vachinyunyuta pavanzwa kuti tikuisa proof of residence. Saka ndinovamirira kuti kuda vachauya tozotaurirana kuti hapana chekunyanya nyunyuta chakakura. Maregulations atakaendesa kuti anogazetwa akangofanana nemaregulations atakashandisa muna 2013. Vanhu vakakwanisa kurejista kuvhota ngavave ichitaurira ndichinyatsonzwa kuti nyunyuto yavo iri papi.
Vanenge vari kuti ivo vamwe vanhu vakawanda zvinogona kuvaomera kuti vawane ivo magwaro iyayaya zvichazoita kuti vange vachitadza kunovhota.
Iyi nyaya takambokurukura kare, tinoramba tichindokurukura zvakare kuti kana usina magwaro atingati zvakaita sematitle deeds madisagreements, unonyora yatinoti affidavit uchitaura kuti ndinogara pakati pakati pakati. Affidavit iyoyo ndio proof of residence yako. Saka isusu hatisati tanyatsoona kuti zvinozooma papi.
Asi kuri kuti vauya nezvinyunyuto izvi magara pasi muchitaura navo, pane zvinokwanisa kuchinjwa here kana kuti hapasina zvingachinjwe pari zvino?
Pane zvinokwanisa kuchinjwa zvakawanda. Tese tinokwanisa kudzidzisa vanhu kuti muzimbabweni wega wega uyo ane kodzero yekunyorosa kuvhota anofanirwa kuwaniswa mukana iwoyo. Ngatibatsiranei kuti mazimbabweni wese awane mukana iwoyo. Maonero atiri kuita iye zvino ndeyekuti munhu wese anokwanisa kuwana mukana iwoyo. Asi kuri kuti pane patikakanganisa patisina kunyatsoona, ngavaitijekeserani tichitaurirani.